Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 17, 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai hurumende yakakurudza kupindira kazvaigona kubetsera because vanapo vakafukirwa vakanonoka kuatende. Ukachizona kubvirira zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotenga kuvolontia.
Mitumbi inodarika makumi maviri nemana yoburitswa migodhi yebattlefields kukadoma.
Iye zvino tangachitauranaka saka tofanga kudzokera kumaprincipals yedu akatituma atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita.
Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende otanga kuita nhaurirano muBulawayo. Poita kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika pakati peZANU-PF neNational Arts Council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri nevana yaburitswa mumigodhi inoti Cricket Mine neSilver Moon kuBattlefields kukadoma. Vamwe vanhu vasere vakaburitswa vari vapenyu nezuro asi sezvo vanhu ava vakawirwa nedambudziko rekuzarirwa nemvura mumigodhi yavaichera nemusi wechipiri manheru nenguva dza11 apo dhamu riri pedyo navo rakatsemuka nekuda kwemvura, vakawanda vanoti zvinonetsa kuti pawanikwe vamwe vanhu vapenyu. Pavanhu vakaburitswa nezuro vari vapenyu mumwe chete ndiye achiri kuchipatara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vandodha naStole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe.
Yadamudziko randivanzere kuti ka dai hurumende yakakurudza kupindira kazvaigona kubetsera because vanapo vakafukirwa vakanonoka kuatendwa. Ukachizona kubvirira zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia munhu wanje akatanga kuvolontia derega ndinocheka situation akapinda akanocheka vakakupinda vava 15 vakatanga kubudisa vamwe vavo.
Saka munofunga kuti dei pakaitwa chimbi chimbi vakawanda vaigona kuburitswa vari vapenyu?
Vaigona kusezviva because mvura yakatozononoka kupombeyo asi dai vakaita zvokukurumidza ka vanhu vaya vaigona kudini kubetserwa.
Asi ivo vane migodhi mikuru seya munoshandira iye havana here mishina yekuti vanokwanisa kubatsira nechimbi chimbi? Chii chakaita kuti zvinhu zvinonokese maonerenyu?
Zvinhu zvacho hamumbozvizwisisi ka because kune migodhi iripo padhuze kava na Rio Zimu vana ningi vana Zimplant vakatsimirawo macompressors because vanofanira kupinda paya payaka iproto team inenge iri trained. Saka havagoni vanje kupinda muchi mumvura kana yakazara sezvi vada kutanga vachivapomba mvura vopinda parisesi dhozi zvo zviri dhenjerasi kuti mukapindawo pasati pasesi vogona kutofirawo imomo sero meshinari iripo but vanoda kutanga vameka shure kuti parisesi but vanhu vasingatotevedzere sesi ndovatozoriska vakapinda ivo ava vanenge vachida kuti toda kutevedzera mutemo uri kwomugodhi kuti tikakurumidza kupinda togona kunofira mo toda kutanga tanyatsowani paita zvo saka zvo zvogona kuwedzera kuti vanhu vadini vasi.
Asi iko kucherawo zviwanikwa munguva ino yekunaya hazvisi zvinhu zvinopinza here upenyu hwevanhu munjodzi?
Izvozvo zvinhu zviri dangerous pamugodhi iri kucherwa chaizvo chaizvo zvinese sezviri pamutemo yese inoshandika but kazhinji ka vanhu vanoti hachikorokozo vanozotingwa yekunyaiwa manotombomira kuti aiyo zvinokuru kunangati mire zvozi izvo zvakadaro zvezvakawanda nekuti mugodhi anenge isina kupoteka zvakanaka saka pane mapotebhiti dzakawandisa yekuti mvura inogona kupinda anytime saka vanenge vachitoriska
saka chii chinoitika mvura ikapinda mugodhi
mvura ikapinda mugodhi panonetsera kuti kana ari mashaftika ndo atori dangerous zvozi anenge ari vertical but kana ari matunnels ari horizontal zviri nani mogona kudii kunzengani mvura but iye anopinda nemuentrance manje nekuti pamunofanira kudana mudokurukira nemvura saka panonetsa manje
vandodana stole vanotungamira sangano renational mine workers union of zimbabwe vanga vari parunare kuzvishavane Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende anga achisangana kuholiday inn kubulawayo nhasi nanezuro kuedza kuumba hwaro hwekutaurirana mapato aya anoti zanu pf mdc inotungamirwa navanelson chamisa mdct inotungamirwa namuzvare tokozani kupe uye npf mukuzeya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato rezanu pf vamunyaradzi paul mangwana
taita musangano kubhuruwayo nemapolitical parties ari represented in parliament four political parties mdc alliance inomirirwa navachamisa zanu pf nemdc inomirirwa namadam kupe saka musangano watinga tina mabaro okutarisa kuti hurukurozve tingadziita sei issues atingatanga nawo tichiona kuti nyika yedu yakamira
saka mawirirana kuti kudii apa
tawirirana kuti tiset up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yezimbabwe
saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vashande nemi munhaurirano idzi
hongu ava vatotumwa vanga vachitotumwa nemapolitical zii vatotumwa napresident vedu the principal and then vatanga tinavo vana vagonese vanga vachitume timi namaloya ndaona maloya matatu mwana vachamisa kuuya kuhurukuro idzodzo
saka hurukuro idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana
zvese zvatenge tawirira nazvo fanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato
munyori wezvemutemo mubato rezanu pf vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzi paul mangwana vari parunhare kubulawayo sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mumwe wevange vachimirira mdc munhaurirano idzi vari seneta vebato iri vagideon shoko
hausi musangano isati tanga tichiita sort of a workshop ina mapato ese emapolitical parties ari muparliament zvinoreva kuti kozanu mdc alliance nemdc yakupe nenpf handi munoziva kuti npf ine 1 kupe ane 1 isusu nezanu tisu tine vakawanda saka taisangana kuti titaure panyaya kuonesana kuti ko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei saka tanga tichionesana tichiita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi
muchaita mumwe musangano riini
mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape because handi iye zvino tanga tichitauranaka saka tofanira kudzokera kumaprincipals edu akatituma atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita ndeni kana vakabvumirana vakabvuma ndeni tobva tasangana saka iye zvino hatina dheti chairo chairo rekuti tichasangana asi rinoimba tichasangana nekukasika kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo pane zvatataura tinobvawo kutenda kuvakuru tunovatarira
mumwe wevanga vachimirira mdc munhaurirano vagideon shoko vanova seneta vari parunare kubulawayo hapana kunyatsojeka kuti chikumbiro chekuti munyori ane mukurumbira zvikuru munyika nepasi rose vacharles mungoshi vaitwe gambare nyika. VeZimbabwe Arts Council vanoti vakaisa chikumbiro asi vamwe vakuru veZANU-PF vanoti havasati vachitambira. Mutoreri wenhau Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru webazi reNational Arts Council vaNicholas Moyo vanoti bato reZANU-PF risati rapindura chichemo chavakasvitsa nezuro chekuti vamungoshe vaitwe gamba renyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo. Mashoko aya atsinirwa naSachigaro weZimbabwe Writers Association Muzvari Monica chiri mupamba wache vanoti vakaendesa gwaro renhoroondo yavamungoshi asi vanoti havasati vapindurwa.
Takaisa application lezuru and National Arts Council started to process akuita sei havasati vaita come back to us.
Vamwe vakuru mubato reZANU-PF vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chikumbiro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika asi vati kana pachida kuitwa chikumbiro chakadai chinofanirwa kuendeswa kudunhu reMashonaland East sezvo vakazvarirwa ikoko chozoendeswa kupolitibhuro yeZANU-PF. Asi inhengo dzakawanda dzepolitibhuro dzaudza Studio 7 kuti hadzina kutambira chikumbiro ichi. Hurumende nhasi yatumira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye munyori kubazi ravo vaNiki Mangwana. Hurumende yapa mhuri kwamungoshi chikafu. Mhuri kwamungoshi inoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekunoradzika mutumbi wavamungoshi kumusha kwavo kumanyene nemusi wechipiri. Vanyori vakawanda nhasi vapupura mabasa akanaka avamungoshi. Munyora nemukurumbira vakumbira itsodzo vanoti vakabatsirwa kunyora bhuku rekutanga navamungoshi mushure mekunge vari nyora nechirungu chakadzama.
Another African, these people are aggressive into endangered situation. Jibutism and disability and capability. To progress by this little government, you can see the army going, ah, Majik, you know, any story.
Vamungoshi avo vakafa vave nemakore makumi manomwe nerimwe chete nechirwere chokuwanda mvura mumusoro vakapiwa mibayiro yakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndine Ata Chigoriwa.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa nhasi naMike Hove.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, zvinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega chamunosipakurirwa naEvan Zizininga. Nhasi ari kukupakurirai chirongwa ndini wenyu Mike Hove. Tamboti timbopawo Evans mukana wekutambozorora. Nhasi muchirongwa tatichimbotora mukana uyu tirangarire upenyu hwamushakabvu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, avo vaive vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDC uyezve vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatsanidzwa nechirungu vanoti Government of National Unity kana kuti GNU. Nhasi muchirongwa tina Kelvin Manduna anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. VaManduna, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Imakadii?
Tiripo makadi.
Aiwa tiripo. VaManduna, tipeiwo maonero enyu pamusoro peupenyu hwakararamwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai.
Ndingati upenyu hwavaTsvangirai was quite a remarkable life. Munhu akatanga from humble beginning. Pavakanosvika kuti vaite prime minister, mutungamiri weparty, mutungamiri weopposition yeZimbabwe, zvinhu zvodadisa. Legacy yavo ndingati chikuru chavakaita kuratidza maZimbabwe kuti an alternative to ZANU-PF is possible. Vazhinji vedu never envisaged muupenyu kuti tingaone rimwe bato tichipinda pachinyanga muhurumende outside of ZANU-PF, given the way bato reZANU-PF ranga rakabata hurumende. And vaTsvangirai made the Zimbabweans believe, I think, that an alternative is possible.
Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachirangarira upenyu hwavaTsvangirai vachiti vaTsvangirai vaive munhu airwira kodzero dzevanhu uyezve aiva nechivimbo chokuti kuve nokubatana kwevanhu kuZimbabwe zvisinei nekuti uri murungu here kana mutema wakabva kuMatevelenende here kana kuMashonaland. munobvumirana nemashoko ava Mnangagwa here?
Bvumirana nemashoko acho, asi ndibvumirane nemutauri wemashoko acho.
Asi imi semuwo wechidiki munobvumirana nemaonero acho here?
Chaizvo.
Tave kusvika kumagumo echirongwa chedu, vamanduna tipewo mazwi enyu ekurudziro ekupa vechidiki vari kuZimbabwe uko pamusoro penyaya yatukurukura nasi.
Ndingati gore rino ra 2019 tese tiri kuona kuti igore rinenge rakaoma chaizvo, especially panyaya yeekonomi zvina hazvina kumira mushe. Asi ndingati vechidiki kana vachiita zvepolitics vayeuchidze maitiro aita vatsvangirai. Chero zvaoma sei, ngatirambei takashinga kuti nyika yedu ishanduke. Sezvinogara zvichitaura vamalema kuSouth Africa, youth is on our side. Saka vanhu ngavarambe vakashinga, zvinhu zvichabudirira.
Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you, Mr. Thank you.
Mabva kunzwa kuna Kelvin Manduna, umwe wechidiki anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. Asi tisati tapeta chirongwa, ngatinzwei chimwe chinhu chaifarirwa kuitwa naSave. Munoziva Save vaifarira kuimba. Aiwa zurai murugare Save. Hama dzangu tasvika kumagume echirongwa chedu chevechidiki chamunosipakurirwa naEvan Zinenga. Nhasi mapakurirwa neni Mike Hove. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri, apo patichange tichikurukura dzimwe nyaya dzinobata vechidiki kuZimbabwe. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove. Hama dzangu, bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chatinokurukura nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naTanonoka Wande weStudio 7. Svondo rino Tanonoka ari kuita hurukuro namufundisi Isaac Mwase vekereke yeBaltimore Baptist Church muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, uno simba simba. Kana ndaka neta, nikita chafu kama, imi mwari makanaka, uno simba simba.
Maaniru akanaka vatereri ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tina mufundisi muzvinafundo Isaac Mwase veBaptist Church muBaltimore muMaryland, avo vatatanga nekubvunza pamusoro pevatendi vavo.
Chinoshupa vatendi chagara chichiremera vanhu vazhinji kuitika kwezvakaipa muupenyu hwedu. Kazhinji kana matambudziko atuwira, nhamo yasvika mumba, nhamo yauya muupenyu hwemunhu, washaikirwa nebasa, washaikirwa nemudikani, wakanganisira nevamwe, zvinhu hazviwezi kufamba zvakanaka kumhuri yako, zvinhu hazviwezi kufamba zvakanaka kunyika yako. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vatendi vave nemwoyo inoshungurudzika. Muchirungu vanoti the problem of evil. Sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vari kutsvaka Mwari vakatendeka kuna tendi wavo.
Chinozvikonzera izvozvo, tingada kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vakarurama kana kuti vane vari kuedza kufamba gwara rakarurama.
Rangarirai mazwi atendi Jesu Kristu akati, zuva rinobuda kune vakanaka nevakaipa, mvura inonayira vakanaka nevakaipa. Chikonzero chezvakaipa zvichiuya muupenyu hwevanhu vese pano pasi ikutadza kwevanhu, kutadza kwatakaita isu sevagari vepano panyika. Kutadza ikoko chivi ndicho chakaita kuti nyika ino isafambe nenzira yainofanira kufamba nayo. Hazvizhinji zvakanaka, nekuti tenzi akaisika akati zvakanaka. Asi zvanga zvakanaka zvakazoshatiswa, zvakazokanganiswa apo isu vanhu takaita sarudzo yekuda kuzviraramira, yekuda kuzvitonga tisinei na Mwari vakatisvika ivo musikavanhu.
Vanhu vari kuremerwa nemamiriro akaita zvinhu, vatendi vazhinji vari kuremerwa nezvinhu zviri kuitika kwavari munyika. Chamungavasimbisa nacho chii? Mungavataurira kuti chii vanhu?
Shoko rekutanga nderekuti munhu mumwe nomumwe anofanira kuziva kuti iye ane ukama namusikavanhu, ane ukama naMwari. Mwari vanoda kuti vave neukama naye. Tenzi Jesu vanotanzi, uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Izvi vanozvitaura kuna Mateo chitsauko chegumi nerimwe ndima yemakumi mairi nese. Anoti uyai kwandiri, ndicho chekutanga ichocho. Munhu woga woga anofanira kutsvaka nzira dzekugadzirisa zvinhu natenzi. Zvadaro torangarirawo zvakare kuti iye musiki akati, ndinoda kuti muve munotsvaka kururama. Mumwe nomumwe anofanira kutsvaga nzira yaanounza kupora kunyika yekurwara. Izvi zvichaitika nenzira dzakasiyana-siyana. Zvakanaka kuti munhu akwanise kubatana nevamwe musangano revatendi muchitsvaga nzira, muchipanana mazano yekuti mungaite sei kurapa nyika. Vari mune zvematongerwo enyika vanofanira kuzvibata nenzira inoita kuti kururama kuve kunofashikira kwavanogara. Zvichireva kuti vanofanira kutonga nenzira dzakarurama, chaita kuti vanhu vararame murugare vasingapondani. izo zvinotsvakwa nomuipi nowakaipa.
Mashoko enyu kupedzisira amungade kutaura kuvatendi vakateerera pasi pese.
Shoko nderekuti dzidzai kuda Mwari nemwoyo yenyu yose, mudzidza kudanana, nekuti rudo ndiro richaita kuti tikwanise kuvandudza magariro atinoita mumwe nevamwe, tichiunza kururama pakugara kwatinoita pamwe chete.
Nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore kuMaryland, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tinenge tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande namufundisi Mwase, uye tinodawo kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino Jesu isimba rangu.
Chema, ini ndachema. Got to pay for it, baby. Don't die.
Let him go by the way. Let
Got to run as a hundred on a year. God, don't let him go into it. I didn't forget when they think that in it. Take
out it. Imagine you and me, Chete.
Mufaro huna tunjiva
Gati wonga mbebore rudora vira Gati ite shotai vavarira
Pamo yo wakandi bata ipapo Nijaku bata ipapo
Hana vikuro verana zicha ichapo
Bata ipapo, nijaku bata ipapo
Hakuna angani dapanga cho
Kusa unoda, ini ndo itatero Hasi usa zonjikisa mchero Vindika pandiri chingwe itawani mufero
Baby jauna da Chero, andi poku chita mo chero, andi kusi endi ni nega chero.
Katira wa me baza muna iwa.
Gafa President Winky D nako kambo mugadena chimba ena Jema Griffiths kambo kaneta zvikuru. Vateriri sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nhau zvakare. Mitumbi inodarika makumi maviri yopuridzwa mumigodhi yekukadoma. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende kusanganisira ZANU-PF neMDC oita nhaurirano kuBulawayo. Poitawo kusanyatso jeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi munyori ane mukurumbira pasi rose raitwe gamba renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi